kuratidza kuti munhu akaparwa nemukadzi ane muridzi dai dai mavaratidza kuti ndimi zvemuchinda musharukwa wekare kare dai dai mavaratidza kuti simba iri rine mugoni waro dai dai mavaratidza kuti ndimi zvemuridzi wenzvimbo masvika
variko vanhu venyu tsangamire pasipa vane simba rekupfuvisa vatete variko vanhu venyu tsangamire pasipa vane simba rekupfuvisa vatete nonzo seunonyawaira pese pavatufambe vanopamurawo ndevametaufeme vanoita kunge ndivo vanopa upenyu vanotitenderedza kunge totamba chizvero ndiri ndega ninotya ndiri ndega ninotya ndiri ndega ninotya ndiri ndega ninotya
musharukwa wekare kare dai dai mavaratidza kuti simba iri rine mugoni waro dai dai mavaratidza kuti ndimi zvemuridzi wenzvimbo masvika
iripo nguva inosunga raramo machewe kuita kunge nherera inoguma yajaira kushupika shaika ama unoziva mutumbi waradzikwa pagorongwa mazano hauna chawe nacho nozive notaure ndinodedzera diridika ndinotya diridika ndinotya diridika ndinotya diridika ndinotya
dai mavaratidza kuti munhu akabarwa nemukadzi musharukwa wekare kare dai dai mavaratidza kuti simba iri rine mugoni waro dai dai mavaratidza kuti ndimi zvemuridzi wenzvimbo masvika dai mavaratidza kuti munhu akabarwa nemukadzi ane muridzi dai dai mavaratidza kuti ndimi zvemuchinda musharukwa wekare kare dai dai mavaratidza vaire rine mugoni waro dai dai mavaratidza kuti ndimi zvemuridzi wenzvimbo masvika.